Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 17, 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara epfuti nezuro. Mumiriri weNorton Dare reParamende Vatemba Muliswa vanozivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekwavanoti kuzvidza zvisungo zvedare iri. Vamwe vanhukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti vari kusangana nezvimhingampinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU unoti wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwaunoti wakaita tsamba dzine mabara epfuti nezuro. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yashorawo kutyisidzirwa kweZCTU uku. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mnyori mkuru mZCTU, vaJafet Moyo, vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba nezuro, yaive nemabara epfuti, tsamba iyi ichivatyisidzira nerufu, kana vakaenderera mberi neurongwa hwekuronga kuratidzira munyika yose svondo rinouya. VaMoyo vati vamhangara nyaya iyi kumapurisa kuti aferefete, uye vati sesangano rinomirira vashandi, havasi kuzodzokera kumashure nenyaya yekumirira zvido zvevashandi.
Vari kutipa mhosva inini mutungamiri weZCTU Comrade Peter Mtasa, and vari kuti isisu nemhuri dzedu tichasangana nezvakashata. Vari kuti vatotenga vanhu, vatotenga mamercenaries, ndivo vanhu vachaita basa iroro rokudhila nesu. Vari kuti vane nyere dzimwe dzakatowanda zvokudhila nesu kana tingaenda rapambe neurongwa.
Munyora anoona nezvevashandi muMDC vaGideon Shoko vaudza vatori venhau kuti hurumende inofanira kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, kwete kuswera vachishungurudza vashandi avo vavati vari kuona pfumvu nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavati kuri kuitwa nehurumende vaEmerson Mnangagwa.
Ani munoziva kuti vaMnangagwa vakati hanzi open for business. Zvino kana ukati open for business uchitumira vamwe tsamba dzina mabara, unofunga kuti iwe ungauya kuzo investor panyika inoti kana wataura mind yako wotumira ubara unyorwa tsamba uchinziko iwe nevana vako tichakuona kana tisina kubata iwe tichabata mwana wako. Saka zvinokanganisa, zvinokanganisa international, zvinokanganisa regional. Kana pachedu isusu takagara munoona zvinokanganisa nemuzo wekuti vamwe munenge muchibvunduka kuti zvinhu zvakaita sei izvozvo. Saka kuona kwatinoita isusu battle MDC tinoona kuti zvinokanganisa, hazviiti kuti nyika ifambe mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda neUniversity of Johannesburg South Africa Dr. Pedzai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti kutyisidzirwa kweutungamiriri weZCTU uku kune ruoko rwehurumende mukati. VaRuhanya vati hurumende yavaMnangagwa iri kuramba ichizvipfuura mutsoka.
Zvinongoratidza kuti hapana chakachinja after vaMugabe vaenda. Ihurumende yekumbunyikidza, ihurumende yekutsidzira. Muhurumende makatozotorwa nevanhu chaivo vechiuto, vanhu vanoutsinye, vanhu vaita zvegukura hundi zviya zvekuma 1980s, vanhu vakaita zviya zvemuna 2000 zvekuponda vanhu, vanhu vakaita zviya zvemuna 2008 zvekuti pamaelection eriri hanu yepresidential election. So hapana kuti kwanzi pane kunzi muhurumende pachinoti aiwa hurumende iyi hurumende yechitsotsi ihurumende yevanhu hudzvanyiriri ihurumende isinga believe in rule of law
asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende haina chainoziva nezvenyaya iyi vakati tinzwe zvakawanda kubva kumapurisa asi mutauriro wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati havasati vave neruzivo nezvenyaya iyi kutyisidzirwa kweutungamiriri wezctu kunouya panguva iyo veruzhinji vasiri kufara nemamiriro akaita upfumi hwenyika uye vashandi vehurumende vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa haisi kuvakwanira kuti vaende kubasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa nasi vazivisa dare iri kuti vave kukwidza hurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekuzvidza pamwe nekusateedzera zvisungo zvedare. Ukuwo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudzawo paramende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekugadzira magetsi munyika kana kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly nasi, vamuliswa avo vasina bato ravanomirira, vaudza vange vakabata chigaro chemutauri wedare iri amai Tsitsigezi, kuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvumiranwa mudare iri, zvisingatevedzwe nehurumende. Vatisi muenzaniso, pakabvumiranwa kuti senzira yekusimudzira magariro enhengo dzedare iri, nhengo idzi dzinofanira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba, asi izvi hazvisati zvaitwa. Vatiwo mari dzinotambira nhengo dzeparamende dzave pasi zvekuti hadzina zvadzinobatsira. Vatiwo chimwe chinovatsamwisa ndechekuti vakabvumirana kuti nhengo dzeparamende dzitengerwe motokari dzinokosha makumi masere ezviru zvemadhora ekuamerica asi iko zvino vari kuzotengerwa motokari dzinokosha madhora makumi mashanu ezviru zvemadhora chete vati nhengo dzeparamende dzinoita basa rakakosha zvikuru uye hurumende inofanira kudziremekedza vati kana hurumende ikaisaita zvese zvavakabvumirana vave kukwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva
of this country because this executive tends to
Ndiri kukuzivisai kuti ndiri kuenda kumatare edzimhosva nekuti hurumende iyi inoita zvainoda. Monetary policy nezvimwe hazvienderane nemutemo. Hongu dare remakurukota rinotora matano asi zvisungo zvedare rino zvakakosha uye nhengo dzeparamende dzinofanira kuchengetedzwa.
Zvichakadai, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza nhengo dzeparamende kuti vari kuronga kukwidza mutengo wemagetsi kuti uenderane nemutengo wekuagaya kana kuti kuatenga kubva kune dzimwe nyika. Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare iri vachasi vati chimwe chikonzero chiri kuita kuti kambani yemagetsi yezesa itadze kuita basa rayo nemazvo inyaya yekuti mutengo wemagetsi wezesa uri pasi pemutengo wokugadzira magetsi aya.
We are working on improving or increasing the tariff so that it reflects the costs of generating or importing power. There must be
Tiri kuronga kukwidza mutengo wemagetsi. Mutengo wekugadzira magetsi unofanira kuenderana nemutengo wekuatengera.
Havabvunzwa kuti sei zesa isiri kushambadza mazita evanhu nemakambani vane zvikwereti kukambani iyi. Vachasi vati pane vanhu vakawanda vanosvika mazana masere ezvuru uye zesa iyo isina mari ingarasikirwe nemari kana ikada kushambadza mazita evanhu aya mumapepa nhau nemudzinepfenyuro. Nyika yakatarisana nedambudziko guru rekushaikwa kwemagetsi zvekuti nzvimbo zhinji nyika yese dzave kuwana magetsi kwemaawa mana chete pazuva. Muumiriri weHarare East Vatenda Ibiti vaudza vachasi kuti izvi zvave kukanganisa maindustry mabhizimisi pamwe nemararamiro evanhu munyika. Mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzange dzichida kuziva kuti hurumende iri kuita sei panyaya dzemuhoro yevashandi vayo uye mutevedzeri wegurukota revashandi valove more matuke vati pane nhaurirano dziri kuitwa uye hurumende ichazivisa zvinenge zvabuda munharurano idzi mukati memazuva mashumanana ari kutevera. Pavabvunzwa kuti sei hurumende yakapa masoja mari yekubatsirikana yemazana mana emadhora pamunhu uye yainge yaronga kupa vamwe vashandi vayo madhora makumi mapfumbamwe nemadhora manomwe chete pamunhu, vamatuke varamba kuti hapana zvakadaro sezvo nhaurirano pamusoro penyaya iyi dziri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
vamwe vanukadzi vanoita mabasa ezvicherwa vanoti varikusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda kusanganisira kutorerwa nechisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano weWomen in Mining wekuziva zvinosangana nemadzimai anoita zvezvicherwa waitwa nhasi muBulawayo sechikamu chegungano reMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro ratanga nhasi. Mamwe madzimai audza musangano uyu kuti rimwe dambudziko ravanosangana naro nderekutorerwa zvine chisimba nzvimbo dzavanenge vachishandira, kunyanya nevanhurume vanenge vachishandisa chisimba chinopinza zvematongerwo enyika mukati. Mumwe wemadzimai aya, amai Rejoice Chivendera, vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo chemamwe madzimai mashanu vange vave nemakore akawanda vachiita zvekuchera chrome pane imwe nzvimbo kuShurugwe mudunhu reMidlands, vakati vakazotorerwa nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura.
Pataichera maclaims aya akazosidiwa kugovernment 2016. So isusu sevanhu vanga vagara vari masitting tenants takapromiswa kuti ticharamba chiripo sevanhu vakaitawo maresources avo akawanda. Isusu semadzimai taingotarisirawo kuti pamwe government icharambawo yakatitsigira, asi takazoshamisika taona kuti patakange taapplyawo special grant pakazouyawo mayouth achiti akaapplyawo nzvimbo iyoyo, ndobva vatouya ne certificate vachitichibvai mugodha usisiri wenyu.
Amai Chivendera vati chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanhu vakauya kuzotora nzvimbo yavaishandira vakatora nechrome yavaive vachera ivo pachavo. Muzvare Swangile Dube vaudzawo Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vaiita zvekuchera goridhe pane imwe nzvimbo kunze kweBulawayo, asi vakazomira mushure mekunge vaudzwa kuti munhu aiva avapa mvumo yekuti vachere apa akange asiri iye muridzi wapo. Munyori mubazi rezvezvicherwa vaOnest Momoyo vabvuma pamusangano uyu kuti vakanzwa nezvedambudziko iri kunyanya mudunhu reMidlands, vakazivisa kuti gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando nevamwe vakuru vakuru vebazi iri vachange vari mugweru pakupera kwesvondo kuti vanzwisise zvizere nezvenyaya iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation vaWellington Takavarasha vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti madzimai anotorerwa pavanenge vachichera rinonyanya kukonzerwa nekuda kwemaonero ekuti zvezvicherwa ibasa revanhurume. Asi vati izvi hazvifanirwe kudaro, zvikuru kuvanhu vanenge vaine magwaro akakwana anovabvumira kuti vaite basa iri.
Kana munhu angowana license haasina kodzero kudzingwa neumwe chero munhu zvake, whether anenzi ndi minister here kana kuti mukuru wechi, haana kodzero kudzinga munhu ane mapepa ake, mungava mukadzi kana kuti ngave murume, hapana ane mapepa anodzingwa. Asi zvandingataura ndezvekuti madzimai pamadispute aya kana pava nekupokana pokana pokuti ndepani ndepani, madzimai anowanzokurirwa ipapo pane iyaya yekutoti yekubhiyevha sechibhinyabhinya, ungototi aiwe uri mukadzi haungatombobudiriri pakukukidzana kwacho ikoko.
Gungano reMine Entra rinotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo navachitando mangwana uye rinopera musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Sachigaro veMDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vanoti mazwi akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump ari kugonzera kusawirirana mumatare eCongress neSenate. VaTrump neZuro vakaramba kuti vane rusarura vachiedza kuzvidzivirira zvichitevera mashoko avo anofungidzirwa kuti ane rusarura ganda avakataura kunhengo ina dzebato reDemocratic Party mudare reCongress. Nhengo idzi dzinoti amai Ilhan Omar, amai Alexandria Ocasio-Cortez, amai Ayanna Pressley pamwe na amai Rashid Tlaib.
If you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
Vamoyo vanoti vaTrump vanogona kunge vave kutotanga gadziro yavo yesarudzo dzichaitwa gore rinouya nemazwi avakataura aya. Mavilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe maonero avo.
Zviri unfortunate kuti munhu akaita sapresident anofanira kunge ari president wevanhu vese oonekwa achitaura mashoko akataurwa naTrump pamusoro pevanhu veparamende, vatingati macongress members namembers veparamende remuno muAmerica, achidiscriminata kuvati ngavadzokere kwavakabva. Ipapo vatatu vacho vakazvarwa munomu, umwe wechifuo wacho ndo akazvarwa hake Somalia was kuti mu American nonetheless because ari naturalized. So zvoratidza division iri kuitwa na Trump kana takuenda kuma elections egore rinouya 2020. Kana muchiziva kuti 2016 akashandisa mashoko akadaro kutaura pamusoro pema immigrants kuti imbavha vanounza madrugs nechichi munyika. Tikutoona pattern iri kuitwa naTrump kana kuchiendewa kumaelections paanotaura mashoko ari divisive pakati pevanhu. Hazvisi kutishamisa isu vamwe because takazviona zvichiitika muna 2016. Saka zviri kuitwa nemadhemocrats manje muhouse of representatives mulower house kuti vatore matanho ekuti Trump ngatongeswe panyaya iyi to a point yekuti even impeachment inofanira kuitika because ari kuviolata office yake sapresident.
Munoona dzimwe nyika dzichidzidza chii nyanya dzemuAfrica dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitwa imo muno muAmerica?
Asini pane chidzidzo chakakosha sterek chekuti demokrasi haina kuti uri president kana kuti uri hani. Demokrasi inotreata munhu wese equal and kana uri president nyangwe munyika dzemuAfrica dzakaita sana Zimbabwe unofanira kutoziva kuti hauzi pamusoro pemutemo, that mutemo neconstitution ndo zviri pamberi and vanhu vamaordinary citizens vane marights ekukwesina sapresident and therefore tichaona nekufamba kwezvinhu muno muAmerica because it's gonna be a history lesson for mapresident akawanda anoabuse macitizens avo kuti in a democratic dispensation hazviitiwe izvozvo. Nyange uri president you are still accountable kuvanhu, you are still accountable to the rule of law, you are still accountable to the constitution.
Sachigaro MDC inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura vari parunare vari muVirginia muno muAmerica, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hurumende yeZimbabwe inonzi nezuro yakasvitsa zviri pamutemo nyunyuto yayo pamusoro pemabatirwo anonzi akaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo nevanhu vairatidzira kuLondon svondo rapera. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakasheedza miririri weBritain muZimbabwe ikamuzivisa nezvekusafara kwayo nekusachengetedzwa zvakasimba kwegurukota iri, izvo zvinonzi zvakapa mukana vanhu vairatidzira ava kuti vasvike pedyo negurukota iri uye kuridira mvura. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvagara zvichiratidzira pamizinda yenyika kana kumisangano inenge ichipindwa nevatungamiri venyika kana makurukota avo senzira yekuratidzira kunyunyuta kwazvo nemafambiro ari kuita zvinhu munyika. Nengo dzebato reMDC muAmerica dziri kutarisirawo kuratidzira nemugovera muWashington DC dzichinyunyuta nezvekusungwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhu kumusha nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica, vaTimothy Muringai, kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Bato redu riri kuita demonstration kuDC muWashington musi Saturday 20th July mukusapota vanhu vakasungwa kumba veMDC nemamiriro akaita enyika yedu zvatiri kuona tese.
Pane zvazvinobatsira here? Takaona svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon. Pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha?
Makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika, nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo.
Pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika, zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon vamwe vanonzi vakapedzisira vaakubata-bata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo. Vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika, imi munoti?
Hapana kusingashoropodziki, nekuti nyangwe Jesu chaiye aishoropodzwa nemafarisi. Saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu, asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pasina kudya nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegavhenmendi iripo mazuva ano. Saka atinyambotya vanhu vachati shoropodza nekuti zvakabvira kare zvekushoropodzwa. Tikatya izvozvo nyika iende pamberi ende kuti shanduko yatikuda kuti iitike haiuye.
Pane vamwe vari kupomerawo vamwe vanhu vari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo, saka vachizoita zvakadaro. Munoti
ndinenge ndichida kuonawo kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomu vakawana sei ivo mapepa acho. Mademonstration haasi emapepa chete. Ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuZimbabwe, asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika. Saka ndomuhindura yangu pane nyaya yakadaro.
Avo vanga vari muteedzeri wemunyore anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDC mudunhu reAmerica, vaTimothy Muringai, vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga abatawo sachigaro webato reZANU-PF muAmerica vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo panyaya yekuratidzira iyi.
Tinonzwa kushoreka zvikuru nezvatakaona zvichiitika kuEngland, kuLondon uku, nekuti hazvisi zvinhu zvinoitwa nevanhu vane hunhu. Kana paine matambudziko kana kunyunyuta kana kusuruvara kuripo, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira zvine mwero zviri pamutemo, vasingatsitsirewo kodzero dzeavo vavari kuratidzira against kana kuti vavari kupikisana navo. Zvatakaona zvichiita zvokuti minista aidirwa mvura vamwe vachizosvika pakurovana, zvinhu zvisina hunhu. Uye tiri kunzwawo zvakare zvimwe zvaakubuda kuti vamwe vaiita izvozvo itori nzira yekuti vawane kuramba vachigara vari kuno kunze uku, nekuti vamwe vacho havana tendero kana kuti mapepa ekuti vagare kuno kunze kwenyika. Saka vaakutora mikana iyi kuti vati hatingadzorerwe kuZimbabwe, nekuti tikadzorerwa kuZimbabwe tinosvikopondwa vachinyepera hurumende. Asi vari ivo vari kutsvaga zvavo magariro ekuno kunze, zvinhu zvinoshereka zvikuru izvozvo.
Asika vaGuni, chinosvitsa ipapo ishungu nekutsamwa kune kuine vana veZimbabwe, mungavavhara sei?
Vanhu vanobvumidzwa kutaura zvinovanetsa, vanobvumidzwa kutaura nhunha dzavo, asi izvi ngazviitwei pamutemo, ngazviitwei vachiremekedza kodzero dzevamwewo, nekuti vanotsutsumwara havasiwo chete vane kodzero, munhu wese ane kodzero. Saka zvinhu zvatinoshora izvozvo, taakuona kuti vamwe vedu vari muopposition vakutotangisa kuita zvemademonstration izvozvezvo kuno kuti tiri kunzwa zvakare kuti mahunga-hunga vari kuda kutanga kuita demonstration kuno kuAmerica, yatisingazive kuti chii chaitika chaita kuti vade kuita demonstration paweekendi kunoku. Asi tinoziva kuti magariro avanogara vachiita vemapato anopikisa ava, kunyanya nyaya zvinezvi takatarisa kuti president vari kuuya kuno, tine musangano weUnited Nations kuNew York, ndosaka makuona vanhu vakutanga kuita bongozozo rakadai rekuita mademonstrations asina maturo, asina kana chinhu chamungati ichi ndo chakonzeresa.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni, vachitaura vari parunare muno muWashington DC, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vemuZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% kumaruwa vakatarisana nenzara kutanga munandira kusvika chikunguru gore rinouya. Asi mumwedzi wapera vanhu vanosvika zvikamu zviviri nechimwe kubva muzana ndivo vaida chikafu kumaruwa. Nzvimbo dzakanyanya kutarisana nenzara dzinonzi dzinosanganisira Matabeleland North, Masvingo neMidlands. Rimwe sangano rinoongorora nyaya dzechikafu RefuseNet rinotiwo vanhu vari mumadhorobha vakawanda vanoda rubatsiro gore rino sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanhuwo vakanyanya kutarisana nedambudziko rechikafu vagari vekuchipinge nechimanimani, uko kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti cyclone Idai. Gurukota rezvashandi nekugara zvakanaka kwevanhu Amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona gwaro reZimvac sezvo vange vachangosvika muNew York kumusangano weUnited Nations. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mugari wekuchimanimani vaJoe Dumakwezu avo vati sangano reWorld Vision riri kuvabatsira zvakanyanya nechikafu pari zvino kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vari kuti vainge vasati vanyoreswa mazita.
Takada kumboedza kutaura neWorld Vision kuti kune vamwe vanhu vedu vakasara. Asi ivo vakati izvo vanhu vakanyoreswa ngeRed Cross nekuti ivo veWorld Vision havasiriwo vakanyoreswa vanhu. Vakanyoreswa vanhu veRed Cross. Red Cross ndiye akazoita handover mazita kuWorld Vision. Saka vakati tichaedza kugadzirisa asi ndakutoona kuti sezi yavainga vachitaura yekuti tinopa kaviri kana kuti katatu yatopera. Saka kana vachizocontinue ndopendakavapa vakati izvo kana vachizocontinue vachabata munhu wese vanhu vaya vavakanyora mazita vachizoisa mumakombiyuta.
Fezi yekutanga yacho iyi vakati vanopedza rini?
Fezi yekutanga vakanga vakati vanopedza muna July imomo.
Saka hamuzivi kuti chii chichazoitika panopera iwo mwedzi uno?
Nekuti nyaya yavapo manyere yekuti ava vanga vachiti takanga takabhajeta kumayusa iko zvino izvi zvaakuti zviringa pamusana pekuti hurumende yakati musasashandise mayusa nekuti vaida kuzoita 44 week. Saka iko zvino izvi handitazivi kuti programu yavacharonga e44 week yaichabudirira here kana kuti vacharamba vachipe chikafu kana kuti vachaita sei.
Zvii zvinoda kugadziriswa munharaunda yenyu pari zvino?
Pari zvino izvi zvinoti zvikoro zvakasiya zvacherwe matrenji kana zvakakuwadzwa necyclone. Zvikoro zvizhinji zvakangosiyiwa zvacherwe matrenji ngepublic works asi hapana chavakaita. Saka zvikoro zvizhinji chakafanana nechekuti ndima primary pane matrenji anokwana kuita 4 mabhloko mairi madzimaticha 2 hadzina kugadziriswa dzese idzodzese. Vakangouya vondoti batibati apa votere matrenji. Kwamutangwa kusekendari pa5 houses dzese idzi hapana chakaitwa. Matrenji hongu akagadzirwa pandima 1 bloku retrenji ndo rakapera. Asi harisati ravhurwa zvaro sinzi vakapedza kugadzira kwacho. Then kunziene kune trenji yesera block asi havana kuzorivaka kana kuita zvimwe zvinhu. Saka zvese izvi hazvina kana vakambokwanisa kubatsira.
Mumwe mugari wekuchimanimani vajodhi makwezu vachitaura vari parunare vari kuchimanimani kwakare. Munhau dzemitambo, chikwata chezimbabwe chemajames chiri kusangana nemaflames ekumalawi mutambo uyo Zimbabwe inofanira kukunda kuitira kuti ienderere mberi makwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe iyo yakakunda Barbados 6-6-41 nezuro inofanirwa kukunda mangwana kuitira kuti ipedze iri muzvikwata zvishanu zvinotamba zvine mutsindo pasi rose. Malawi ine nhoroondo yakasimba munetball muAfrica uyezve iri pachinhano chechipfumbamwe muurongwa hwemutambo uyu pasi rese. Asi mutsigiri wemajames Vashekman Gosha vanoti nhoroondo haina basa pamitambo yakadai.
Malawi itimu yagara ichitijairira kubvira kudhara but nini maonero angu ndokubhiliva kuti history inochinja and this time tinofanira kuirova matambiro ekuita timu yedu yevakadzi. Takatoitimba zvekuti yaigara ichitirova zvezvi zvakapera.
Cherei kupa vagosha chivimbo ndechekuti Zimbabwe yakarova Barbados neNorthern Ireland idzo dziri pamusoro murongwa hwepasi rese uhu. Northern Ireland iri pachinhano chetsere, Barbados panzvimbo yegumi nerimwe chete panguva iyo Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu. Kunyange hazvo Malawi yanga ichikurira Zimbabwe mumitambo yekare, mumwe muteveri wemajames vaSamson Muchinapo vanoti uyu wave mutambo mutsva uyezve une zvinangwa zvitsva.
Isusu nemutambiro watiri kuita tikuona kuti maworld rings haana basa asi isu nemutambiro watiri kuita tikuona kuti Malawi toirova.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechina mugungano rezvikwata zvitanhatu regroup F nemapoints mana yakaenzana neMalawi zvekuti kurova kwavo maflames kunovaendesa pachinhano chechitatu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vachenjerai Manase vanoti majames asatarise zvavaita kusvika pari zvino asi kuti atarise mutambo wavo neMalawi. Kana
tinotenda Michael, nguva yedu ndo inenge yadyana namusakangano wevateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Demonstration ukuthi khona sihambise ipetition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezifa le sikhathazile, le crime intengo lelo kuyikhwela daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapolisa labo angazi bangene kuyini, bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo, ukungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kunjesesithole incwadi evela kuministry yelocal government, imitrepi, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kati kwakuhamba njani into leyo. Ngizazeqalisaumsebenzi kusasa.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa ukwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi, umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amachumi amathathu, okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela umnumzana Josephat Mzaca. Lanxa wayelobelela, nxa isithi wayelobela amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababotshiweyo laba awenhlanganiso ye-Abameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshwa kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma le-Studio 7, kodwa uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomunye wabakade betshengisela umnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesi sihamba lapho sihlangana khona, wasitshela wasesithi khona no, yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile yonke into, yonke yamapholisa ine-clearance yangkhona. Bese siqalisa khona phani ukuza ukuthi siyenze ukumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sibatshengise ama-placards la. Ikwase ukubuya amapholisa. Amzaca wasekhuluma labo amapholisa labana, wasesithi hhayi no, amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida. Thina singazi ukuthi hhayi kanti vele baleyinye injongo amapholisa la. Ba amapholisa ahlade hhayi lokhu alikwenza kungaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi singene le ndaba yangikhona, bathi hhayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi, wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hayi izankinzi bahle zakhala khonapho. Ha, khonapho kuyi-demonstration ukuthi khona sihambise ipetition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezifa le sikhathazile, le crime intengo lelo kuyikhwela daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini, bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Yeah, manje babophe abantu abangayi.
Bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihle sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani 10 kumbe 30 khonapho. Bakethi sukulesiminyeni ngesiningi, niyakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholisini, wonke umuntu usuke efika ngale, kodwa abaningi sibili ababanjiwe sibili. Inkinga yonke sibili eningi kakhulu ibanjiwe, kobo 10 sofika kubo 30 khonapho bengavizwa njiwe.
Manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
Bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungcinga yonke naleyi siyamhlaba ilokuzenini. Okumangalisayo amapolisa lawa bezigqokele ilokuzenini into zabo zi-right. Zona lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evume ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho, khonapho sizama ukulungisela yena.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri, omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakoBulawayo. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala koBulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakoBulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini lanxa umnumzana Khamberami ubesala lamakhiye okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amagqwetha akamnumzana Dube abese-CDI njengoba into leyo lathi sivume ukuthi ayenziwanga ngendlela, kutsho ukuthi kumele sivuleke iofisi. Hayi, sigcine sizama ukuthi siwuvule, sayivula.
Ye, litheni ivula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Kambarambi ngoba nguye okade emisile phela uDube?
Ukhanya ngani kulo hlupho lokuthi bona abakwenza kungekho bathi bona abakwenzayo kusemthethweni. So singathi kunokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona baqinisa ngalokuthi hayi kusemthethweni, thinasithi hayi akwenzeka ngendlela akuthi kukhona akwenzayo uDube, sikwenze ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi kungaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKambarami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khona okwakwenzileyo, njalo kusemthethweni yini xa sesikhangela umthetho?
Umthetho we-Urban Council Act uthi wona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiyombandelayo imisebenzi adumelayeya. Ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili, ngoba ngangisiya bredisa izimali zami ade ngizigoloda e-UNISA lapha ade sezimasters yami lo. So ngahamba ngolwesine, so ngithe ngifika ngo-2 angikhona kanjwa sokulo mkhosi emuva lapho enzela khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lololo.
Singathi-ke uthe usuphendukile udubo lolu waluthola lukhona, ubona ngani solulungisile yini kumbe liqhubekela phambili?
Hayi, ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle, besizama ukuthi sibize ikhansili ekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengama-councillors into le siyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela ku-ministry ye-local government, i-ministry yethu, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwakuhamba njani into leyo, bazaqalisa umsebenzi kusasa.
Lo ngumnumzana Solomon Mguni, umeya wedolobho lakoBulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ukusenjalo, ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthela nayisedolobheni lakoBulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intathele zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asebewathatha ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamukiye koBulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa umabhalane omkhulu kumanisipala wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Thinashe Kambarame embeka umlandu wokwehluleka uqhuba umsebenzi wakhe kuhle soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Kusasa ama-councillor ongakoBulawayo abe khona lapha eHarare behlangana nabakhokheli national leaders, kwenzeka ukuthini sivumelane ukuthi indaba lesiyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge MDC sisukuthi kuphele konke lokho abantu bekhangela indaba ze service delivery. Okwamanje sithu u town clerk kabe lemsebenzini kube ne investigations, then investigations lezo ngaphumelela kuzo decide yi city council ukuthi aqhubekele phambili esebenza kumbe asuspend. So yikho lapho esimikhona njenge MDC.
Amakansila abalisa umsekeli kameya wakobulawayo, ukansila Tinashe Gambarami lo kansila Silas Chigora bakhanya behluphane lo Dube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakobulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakhansila kobulawayo kusasa eHarare, sixoxe lo Councillor Silas Chigora kaWard 4, yena onguchief whip kukhansili yakobulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare njengamakhansila yakobulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare beyikhona, isitungisa beyikhona, leBulawayo layo iyahamba. Just to meet i-leadership party for ama-issues e-service delivery okufana nalakho nalokho. Kuhamba sizahamba kusasa ekuseni. Siyake sihambe eHarare, athink bayawazi abantu ukuthi siyahamba i-leadership la iyake khona khona ngale la esiyahlangana labo eHarare. Akuhluphi, siyake sikuyenze lokho, akuqalisi namuntu.
Akula kwenza le ngxabangxoza ebisenzakala e-council yakobulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi, akulani lakho nalokho. Njengoba ngikutshela ukuthi iHarare ikhona isitungisa yokungela ngxabangxoza, kodwa kobulawayo siyahamba njengabanye, njengamasitizi wonke nje. Ngiyawazi ukuthi iveni kogweru bomashingo namanye ama-councils bazahamba just for i-review yama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle e-council, liyazisebenzela kuhle?
Hayi, siyakhulu umsebenzi kahle kahle nje, u-right kakhulu.
Lo ngu-Councillor Silas Chigora kaWard 4 eBenside edolobheni lakobulawayo, sixoxela ye ekhona le kobulawayo. Idale le-House of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale le-Congress akubandla lama-Democrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kwenzakale edale le-House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko owethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump utuke ngendlela elenketabejabi amalunga edale le-Congress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley no-Rashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatsha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Ulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kule Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive, but dangerous.
Akulandawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucotoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the house just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare, ingcweti kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babe khangele ngamandla bekubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emishiyeneyo.
UTrump utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kwele Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo olwe Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka oyimine entry exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okunengalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso namhlanje njengoba ukwazi ukuthi umbukiso uqalisile namhlanje thina njengabaqoqa umbukiso siyathaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngakogatsha lwezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni amalayisensi okusebenza okusemthethweni. UNkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangelele ukuthi sibe simele ama handouts from the government ngoba kakwani government ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi sirelezelwe ama claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende sincedise umongameli welizwe.
UNkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngane wami owayele mine wafaka ama-investors kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna and then at a later stage mama lana bamkhupha i-contract le babelayo. Now she had to fight a back walwa into zama ukuthi emalweni lalaphana. She ended up eluza izinto eziningi waluza imota and then at the same time wagula. Ekuguleni kwakhe khona phana when things were almost about to come up right she died because of stress because she couldn't handle i-situation evele khona.
Evumelana lolusinga uNkosikazi Lindiwe Mpofu, umsekeli kaMongameli weZimbabwe Miners Federation, uthi kudingakala imithetho ezalungisa indubo lezi.
Indlu Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sibone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedisa bomama in ways of funding, in ways of government policies, but especially e-policy, ngoba e-policy yiyo efunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into our current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation, uMnumzana Dosman Mangisi, uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozukwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe.
Indaba leyana le siyayizwa isikhathi zonke, so okakathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana. Siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi la mapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsindo bangenele kube le sanithi ukuthi kusebenzeke kahle le Ministry of Mines.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential, uqale namhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Bukhalanga Gathering, lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizweni okuningi kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatsha abadala kunye lezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. UMnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi. Uyasichasisela ukuthi kuyini Bukhalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi bathole bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa, kunge-birthday, kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi batshelane ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani uthona njani konke ku-writing. Injongo yena lena ukuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asosikhalanga kuphela, isiNdebele, isiVenda, isiHlonga, isiShona, ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu.
UMnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulumcimbi.
Bekudliwa isithwala senyawuthi, amacimbi, yonke into, bekugidwa njengoba ubonile iphethi woso yami ngigida umgido esikhalangeni okuthiwa iwoso abanye abathi ngamabhiza. Bekutshaya ingoma zabo Solomon Schools amarumba lapha besilebhendi le yamakhalanga based eGerman. Abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alilamthetho, abantwana kabahloniphi, abantwana bayagwazana, hhayi bengakhula belabantu abangama-role model abafana lathi, abafana lani abantwana lawa abaza kuba sendleleni eRight.
Kukanti uMnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kamoyo.
Sidlala ndima bani kwezomnotho, kwezombangazwe, kwezemfintu, thina sifita ngapi, senzani, sikontributeni esikhalangeni. Information le believe iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to the second generation. We want to have an identity. Njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iya recognize isikhalanga as a unique language on its own. That's what we are fighting for.
Abantu besikhalangeni bayaxwayiswa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo ngumnumzana Trinos Ngwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kunatshedza chebupewu penyu kakale nekuti tipromote vose vanodzila nemabhizinisi vana mabhizinisi tincedisana kuti tivake tindembeli kuvakila chava chose chebukalanga kuhanganyisa vanhu musocialization nemumusic naiko kose nekuti vanhu vengine masociety kuti atafila kudzihango tizive kuti tinovigiwa mundau dzakafanela kwatinovhaka ikwedu.
Bekule mgido labaculi abachiyeneyo Umculi uSinini Ngwenya leqembu lakhe elihlanganisela abamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga.
Ngibe nebhendi yami engaqala nakhona eGermany kuthiwa iBethula Nana, besojabula labakhalanga bekumuhle kakhulu, wakhalanga abazana dazana ndazula kwakwakanakatshose. Liyi-check-e ibhendi yenu itanga phasi kule albhamu ebuyayo ukuthiwa bakhalanga we iyaphuma definitely this year ngekusithunini. Siyabonga sihlobo sakithi.
Bekumnandi kudliwa kujatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukalanga gathering. Amakhalanga ibonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo. Ngimele Studio 7 eLeeds, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Abebandla le-MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, EZCTU, abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi uqakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathelo zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, unobhala obona ngezezisebenzi lenhlala kahle kaZulu, umnumzana Gideon Shoko, uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebezile nhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU, umnumzana Jafet Moyo, lo mkhokeli wayo umnumzana Peter Mdasa.
Elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe, indaba zombangazwe azilunganga. Zingalungiswa, liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle.
Isikhulumeli se-MDC, umnumzana Daniel Mulukele, ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni.
Ngakho-ke sithi kakuhlalisane phansi kukhumisane umlotha njengesizwe, kungahlali abantu be hlanganiso zepolitiki kuphela, kodwa sihlanganise amakhanda sonke njengamaZimbabwe kwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe. Singaqedwa kompangaze, sizakwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho. Yiyo indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe. Konke lokho esikubonayo, ukuswelakala kwamafutha ezimota, ukukhwela kwezinto, ukuswelakala kwemisebenzi, uhlukumeza kwamaZimbabwe kudubeka esikubonayo, konke lokho iZANU-PF WMDC ayengeke yakwanisa ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe. Kumele sisebenze ndawonye njengamaZimbabwe.
Uqhubeke ethi yena labebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni. Abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU, umnumzana Jafet Moyo, bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigangi ezenze lokhu.
Bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi, njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sakwehlelwa ingozi mina labantu abami, njalo iqambalo president weZCTU uComrade Peter Mdasa.
Uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhuba umsebenzi wabo.
Kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabeli ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu.
Uhulumende ulandule ukuba kulabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa, unkosikazi Opa Mchinguri, utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba, ngakho-ke kumele kukhulunywe lamapholisa. Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyathi laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabeZCTU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla yezitolo. ukungakhuthula kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe, kodwa abanye babo babotshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.